Vanhu vakawanda vari kushanda nekugara kunze kwenyika vanoti kuipa kwezvinhu muZimbabwe kuri kuramba kuchienda kumawere zvokuti kugadziriswa kwazvo kuchatora nguva yakareba zvikuru. Mugari wekuSpain vaishe Unesu Gusha vanoti pane kuti zvinhu zviite nani muZimbabwe zviri kutowedzera kushata vachienzanisa nezvo zvakange zviri mazuva avakabuda munyika.
Saka nguva nenguva ndatarisanyekede yeZimbabwe gore rega rega ndirikuona zvinhu zviri kudzikira. Zvinhu zviri kudzikira hapana kumbosimukira kwazviri kuita. Zvingave zvivakwa, ingave migwagwa, angave magetsi, angave mvura, ingave education. Remember, ndadanga ndichishanda zvakare kuUniversity of Zimbabwe. Iko zvino kutaura neshamwari dzangu zvinoziva kuti mari yadza kuwana iko zvino hairi kusviki pa$200. Zvino vati zvinhu zviri kuda chidzika. Asi pandakatanga kupinda basa kuUniversity of Zimbabwe, mari yandaiwana yaikwanisa kuenzana ne$3,000 muna 2017.
Vagusha vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kusimukira munyaya dzeupfumi nepamusana pekusarongeka kwevatungamiriri vayo.
Hengu tinonzwa nguva nenguva mukuru wenyika achiti nyika inovakwa nevene vayo. Asi chokwadi zvakare kuti nyika inoputswa nevene vayo. Statement yaitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, chatiri kuona munyika iri panguva ino iri kuputswa nevene vayo. Kuvakwa kuri kuita kushoma chiri kuwanda kuputswa. Nguva nenguva tinochema nemasanctions. Asi regai nditi hazvisi zvikuuraya nyika yeZimbabwe. Hakusi kutanga mukati penyika mukati menhoroondo yeZimbabwe kuenda masanctions. Yakamboenda masanctions nguva yaIan Smith asi haina kusvika pairi nhasi apa.
Muzvare tariro muungani avo vanoshanda nekugara kuBritain vanotiwo kusabudurira kweZimbabwe kuri kukonzerwa negwara reZANU-PF iro vanoti harina kujeka.
Mhosva yekuoma kwaita zvinhu muZimbabwe ndinoipa kuZANU-PF, kana kuti ndingati hurumende yeZANU-PF, nekuti kubva pakawana Zimbabwe rusununguko nyika yakanga ichingori mumaoko eZANU-PF. Kubva ipapo zvinhu zvakange zvichiita sezviri nani, asi ZANU-PF yakabva yaona zvakakodzera kuti vaparadze nyika kana kuti ikonomi, zvekuti kubva time yatingati kuda pamwe kuda tikadzokera 20 years kudzokera kumashure, tinoona kuti hapana chinhu chakaita nani muZimbabwe. Zvinhu zvese zviri kungoparara, migwagwa, zvikoro, zvipatara, hapana chiri kushanda.
Vatichaona maposa avo vari kuSweden vanoti nekuda kwekushata kwezvunhu pasi peutongi hwehurumende yeZANU-PF, Harare rinova guta guru reZimbabwe angova manyama amire nerongo.
Ndinorangarira kuti pakopa kabhanana ndopataisimbokwirira mabhazi nemakombi. Haizi tsvina iyoyo yavako mazuva ano, netsvina yavanhu chaiyo muzvimukoto zvemigwagwa. Muguta guru reHarare maisimbova nezvitoro zvepamusorosoro, ungati watova pamusika wembare chaiyo. Kunyange First Street yaisimbova chidadiso, muina nababhasi, handi matsotsi wavo nhasi uno. Ndakamboti pindei muguta ndikatoona kuti pamberi peimba yaisimbova bhengi reBarclays muna First, ndakatoona musi uno umwe muchinda imwe shasha yakachera chikomba ichitogocha chibage.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachishanda neInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti urombo hwatekeshera nenyika yese, nekudaro hapana chinofadza.
Chinonyanyorwadza munyika yeZimbabwe matambudzikiro ari kuita vana veZimbabwe. Vana muZimbabwe vari munzara, havane kushungurudzika kwakanyanyisa. Vanotadza kutenga chikafu chekuchengeta mhuri dzavo, vanoshaya pekugara, vanoshaya mishonga kana vachinge vaenda kuzvipatara. Urombo hwanyanyisa munyika yeZimbabwe. Saka zvese izvi ndo zvakonzera matambudziko atiri kusangana nawo. Chinodiwa ndechekuti nyika vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane kuti mvura yakatanga kutirovera papi. Tinoda kuti vanotungamirira vanoda kuti vesava vange vachishanda vakazvimiririra vakatarisa zvinoti zvakanyorwa mubumbiro remutemo.
Ukuva Welcome Zimoto vanoti vakaenda kuShech Republic vachinoita zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro vanoti ivo honzeri hurusa yekuipa kwezvinhu muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF.
Chinhu chinonyanya kundibata munyaya Zvandakasiya zviri kunyika ndechekuti nyika yedu yasvika pakuparara kuti upfumi huri kuparadzwa. Kutambura kwanyanya namuya wedzera. Vashandi mari dzavari kupiwa inzungu chaidzo. Zvese izvi tikazvitarisa kuti chii chinongo chakakonzera, tinongodzokerazve kuhurumende yeZANU-PF. Kubva 2013 zvinhu zvakatanga kudonha, pakabiwa maerection naMugabe, kuzobva pavakazobudiswawo pachigaro nemauto vachipachizouya vamunangagwa. Vamunangagwa vakatozoponda nyika iya nesando kusvika pakuti unotoona kuti hapasisina nyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana kumutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa. Asi izvi zvinopikiswa nemumwe wevechidiki muZANU-PF vataura ikandishaya, vachiti manyepo kuti bato ravo rauraya nyika, vachiti zvakawanda zvavakwa nehurumende yeZANU-PF kusvika pari zvino.
Vanhu vari kunze kwenyika vanopomera ZANU-PF kuti iri kukanganisa zvinyatso upfumi hweZimbabwe havana chavanoziva. Ndoda kuti muvaudze kuti kuno kuZimbabwe kwane budiriro inoshamisa. Dhamu rakasiya rapegwa naIan Smith. Infact rakapegwa nana Garfield Todd. Ian Smith akatadza kurivaka rinonzi Gwaishangani. Rakuma 80% towards completion navamunangagwa. Udzai vanhu ivavo kuti kuno kuZimbabwe kwane maincubation hub. Vaudzei kuti mayuth ari kufara zvikuru nekuti kwane empower bank rinopa maloni kune vechidiki.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Zimbabwe, iyo yaiva hurudza munyaya dzekurima, yakatanga kusaita zvakanaka muna 2000 zvichitevera kubvuta kwayakaita mapurazi evachena. Ndakamirira Studio 7 muDordrecht kuNetherlands. Ndini Jeffrey Moyo.